Mangwana na kanaka va tereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi kuri musi wechishanu kukadzi 14 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwewo kuti munokwanisawo kutiona tichitepenyura chirongwa chino iko zvino paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinotendawo kuti muchave nezuva reValentine's Day rakanaka. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvigayo zvese maticha tepere nawo ezvigayo zvakadzipuza dzikaracha nemvura. Saka zviri kureva kuti hurumende sofa zvaita kuinda nemangai kuti vanhu vanodya mangai.
Vanhu vakaparadzirwa misha nemafashamu emvura kubhinga vonetsekana nekuwana zvekudya.
Nhasi sebato reMDC tiri kusangana kumasvingo kumucheke hall tichirangarira gamba redu baba Morgan Richard Tsvangirai.
Vamwe vobatana neMDC mukurangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kubulawayo uko vari kutarisirwa kuita hurukuro nevemasangano akazvimirira oga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri webhinga North mudare reparamende vaPrince Tuveko Sibanda vanoti kunyange hazvo mvura yange iri munzvimbo dzakasiyana siyana mubhinga yave kudzikira zvikuru sei munzvimbo dzakaita seKunsungwale yadzikira. Dambudziko guru rakatarisana nevagari vane misha yakaparadzwa inyaya yekushaya chikafu. Studio 7 yaedza kubata vakafanobata chigaro chamudzviti kuMatebeleland North vaFarai Marimanyane, asi vati vanga vasingagone kutaura nesu sezvo vanga vari musangano. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaDuveko Sibanda.
Mvura yakadzikira asi kwakatara kwakaitika a lot of damage in terms of infrastructure yakasiyana siyana inosanganisa migwagwa, mabridges, inosanganisa misha yevanhu, inosanganisa minda yevanhu. Vanhu vakapererwa misha nanhasi vachiri kugara nehama, asina hama rongogara pamhene. And apparently takutotanga kuwana futi kuti pane mamwe mawadhi atatisati tanzwa kuti akaaffectwa nesimilar problem yemaflood. So far panhasi ndawana mawadhi matatu ari kutochema kuti maflood, although anga asina kufanana neakaitika kune iyai yawadhi yatiri kutaura kuSungwale kusinavo mawadhi ward 5, but vari kusanganawo nematambudziko. For example, ndawana kuti kwasiabhwa, which is ward number 2 yeBhinga North, kune madhamu atata akutovaka akutoratidza kuti avangotsemuka kunze kwekuti kana tikawana rubatsiro nokukasira kuti tisimbaradze madziro acho. And then kuSikalenge ward, which is ward number 9, tiri kunzwa kuti pane dzimba dzakatiko dzakaendeswa nemvura. Tatisati tawana ripoti iyoyo, tatotanga kuiona izvozvo.
Ko, panyaya yechikafu apa zvakamira sei?
Kwaenda gurukota rinoona nezvematebeleni North Province rikaenda rakatakura masaga echibaki chisina kugayiwa. Kunsungwale inini pandakabva kone zuro usiku papasina kana chimwe chete chigayo chinoshanda. Zvigayo zvese maticha tepere nawo ezvigayo dzakadzipuza dzikaracha nemvura. Saka zviri kureva kuti hurumende sofa zvaita kuinda nemangai kuti vanhu vanodya mangai kunsungwale.
Vanhu vangani vamakazokwanisa kuziva kuti vakakanganiswa nemafashamai?
Pari zvino handisati ndane specific figure, but zvandingakuudza Jonga nezvokuti nezuro pajust one village yeSungwale ndakasangana nemavictims anodarika 250. Ndichibva ipapo ndikaenda kuvillage yeKininga kune munhu mumwe chete akashayika ndichienda kunobata maoko, and remember kuti hazvisvike nemotikari kunofambwa makilomita 10 zvichienderera pamberi. Vashandi vehurumende vakawanda vasati vasvika ikoko nekuti hakufambiki nemota. Vati ndakanosangana nevanhu vakawanda ikoko vari kuratidza kuti vakaafektwa. Saka in my view, kana takutaura namba yevanhu vakaafektwa, they can be about 400 people.
Avo vanga vari mumiriri weBinga North mudare reparamende vaprinzi veCoast Banda vachitaura vari parunare rekuBinga naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhasi mhuri yeZimbabwe iri kubatana mukurangarira rufu rwavaMorgan Tsvangirai, avo vakambove mutungamiri wehurumende uye mutungamiri wekutanga webato guru rinopikisa reMDC. Vatsvangirai vakashaya musi wa14 kukadzi muna 2018. Vatsvangirai vakashaya musi wa14 kukadzi muna 2018 vave nemakore 65 nemashanu ekuberekwa. Vakashayikira kuchipatara chemuSouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Kunyange hazvo vakawanda vakakurudzira kuti vaitwe gamba renyika, izvo hazvina kutambirwa nehurumende, zvakapa kuti vazoradzikwe kumusha kwavo kwahumanikwa kuBuhera. Mutauriri webato reMDC vaDaniel Molokela vanoti vanhu vari kutarisirwa kuungana kumucheke hwo kumasvingo vachirangarira vatsvangirai.
Nhasi sebato reMDC tiri kusangana kumasvingo kumucheke hall tichirangarira gamba redu baba Morgan Richard Tsvangirai, tichiti zorora murugare, tichirangarira tine ndangariro dzinofara zvikuru, tichiti dai Zimbabwe itswa ingauya. Rest in peace Morgan Tsvangirai. SeMDC takoka wese munhu anogona kuuya kumasvingo kuti auye. Tiri kutarisira kuti President Advocate Nelson Chamisa ndiye achapa inonzi keynote address kuungano ranhasi kumasvingo.
Vachinyora muganonyorwa yeupenyu hwavatsvangirai inonzi Morgan Tsvangirai at the deep end, vaimbova mutauriri wavo mushakabvu William Bango vakati vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume 1952 kwagutu kumasvingo. Baba vavo vadzingirai Chibwe Tsvangirai vainge vari mugari wekumaruwa uye vachiveza amai vavo vainzi Lydia Tsvangirai. Vatsvangirai ndivo vainge vari dangwe pavana vapfumbamwe. Vatsvangirai vaigarawo vachisungwa nekupomerwa mhosva huru dzaigona kuti vatongerwe rufu kana kuti treason, asi vairamba mhosva idzi vachiti vainge vachingozodzwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vatsvangirai vakapindawo musarudzo dzakaita sedza 2002 asi vakagunun'una kuti sarudzo idzi dzainge dzabirirwa. Nyika dzakaita seAmerica neBritain dzakabva dzatemera vamugabe nevamwe vavo zvirango. Musi wa11 kurume muna 2007 vatsvangirai nevamwe vatungamiri vebato ravo vakaita savatendai Biti nasachigaro weNCA panguva iyi muzvinafundo Madhuku vakarohwa zvakaipisisa vari muusungwa apo vaienda kuurongwa hwekunamatira nyika kuHighfield. Muna 2008 Zimbabwe yakaita sarudzo dzakaonekwa sedzakachena nenyika dzakawanda zvakapa kuti bato reMDC rikunde ZANUPF musarudzo dzenhengo dzedare reparamende. Asi musarudzo yemutungamiri wenyika vatsvangirai vakanzi vainge vatadza kusvika mavhoti aidiwa nebumbiro remutemo kunyange hazvo vainge vakunda vamugabe. Nekudaro pakanzi paitwe sarudzo yepiri yemutungamiri wenyika kana kuti election runoff. Sarudzo yepiri iyi haina kuzoitwa nenyaya yemhirizhonga yakaona vatsigiri vakawanda vavatsvangirai vachirasikirwa neupenyu zvakapa kuti vagume vabude mukukwikwidza musarudzo idzi.
I'm not going to be able to do that.
Mutongi wedare repamsoro masvingo va garainesu mawadze vari kutarisirwa kupa mutongo wavo panyaya iri kutongerwa miriri wezengeza West mudare reparamende vari mutevedzeri wasachigaro MDC va Job Scala yekuti vaida kupidigura hurumende. Magweta avaskala anoda kuti nyaya iyi iraswe achiti haina umbo wakati tsvikiti. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravo vaJeremiah Bamu.
Muzvara nhasi takatarisa kuti dare riture mutongo pachikumbiro chatakaisa svondo rapera patakapedzisira kuuya kudare. Takaisa chikumbiro chekuti dare riti pane zviri kupomerwa vasikala hapana mhosva iri kubuda. Mashoko acho ari kunzi ari kumba mhosva haburitsi kana kutaridza kuti pane mhosva yakaparwa zvachose.
Saka muruda kuti dare riite sei chaizvapa?
Vanofanira kuregedzwa vachienda zvavo, varambe vapfuurire mberi vachiita basa ravo pasina kuvhiringidzwa kana kuramba vachidzoswa pamberi pematare ipo pasina mhosva yavakapara.
Rimwe gweta rava Job Scala vaJeremiah Bamu vanhu vanhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kumasvingo. Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nezviri mubepa nawo repaInternet renewzimbabwe.com iro rine nyaya yekuti pavanhu vakasungwa vachikorokoza vanosvika zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mashanu nemaviri pane mapurisa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati havana kuzivisa kuti mapurisa akasungwa mangani. Vanhu vakawanda vaipomerwa mhosva, vanhu vakawanda vaikorokoza ava vaipomerwa mhosva yekuraya vanhu nemapanga vachinzi mashurugwi nezita remadunurirwa, uye vakasungwa kunzvimbo dzakaita seJumbo, Mazowe neShamba. Bepa Naure Chronicle rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuBulawayo kuti vaite musangano nevemasangano akazvimirira oga emumatebeniland kumuzinda wavo weState House muguta iri. Musangano wanhasi unonzi uchange uine dzimwe nhengo dzisiri dzegungano rinozviti Matebeniland Collective iro riri kutungamirira nhaurano nehurumende. Dzimwe nyaya dziri kutarisirwa kuziyiwa dzinosanganisira yegukura hundi. Izvi zviri mugwaro rezvichataurwa raonekwa neStudio 7. Topedzira nekutarisa zviri mubepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti hurumende ichatanga kuburitsa mitengo yekukwira kana kudzika kwezvinhu kana kuti inflation kutanga mwedzi uno. Zimbabwe National Statistics Agency yainge yambomisa kuburitsa inflation sezvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga vati zvimire kwegore. Izvi zvakashorwa zvikuru nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nevemabhizimisi vachiti zvinokanganisa nyaya dzekuziya zvemihoro nezvikwereti nezvimwe. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri kutsikwe mwoyo yavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekunyomba kana kutukana.
Mamuka sei mukoma Blessing Zulu nevateereri vese veStudio 7. Tichiti muve ne Valentine's Day rinonakidza. Tengeraiwo vadiwa venyu zvinoita kuti vafare muzuva ranhasi. Iniwo ndinoda kuti kumudiwa wangu Christabel. Christabel, tinokuda nemwoyo wangu wese. Tinotenda nerudo rwaunotipa. Munhamo neumatambudziko mukufara nemukusuwa ndichamira newe. Ini newe takafanana neRailway Lines. When they are together, they can cover miles. Hapana chinotiparadzanisa. Tinokutenda nekutichengeta kwaunoita. Hapana mwana anokwanisa kutichengeta sezvaunoita. Tinoti Mwari ngaakutungamirire pane zvipi zvose zvauchaita. Ndatenda ndiniwo vadzova ndiri kutaura ndiri kuCape Town, South Africa.
Kwazisai vashamari veStudio 7. Tokwazisai mese vari kukwamirika vanoshamarira na udzinodakadza na udzechokwadi ari kutaura anonzi Farita ndi ndiri muno kuchopeke kutanga kuda kukwanisa mudiwa wangu ari kuzimbabwe kubvidzi muchakata maita kunzwa ndichiti yepi vane vane mudiwa wangu baba namai vari kumusha uko
Mamukase Studio 7 mose uko ndinoda kuti Happy Valentine Day mose uko munofara here kuchando wana zvese kurujonga ana tanonovi mose mbracing zulu mose munofara here ini ndoda kurokotedza mudzimai wangu ndichiti Happy Valentine Day Barbara Mupanga Mikenye tiri pamwe Natenda zvangu muve nemufaro mukuru mose ikoko nevose vadikani
luya regai nokwasi mangwanano yakanaka ari kutaura nemufundisi Richard Moyo regai ndiuye ndichiti Happy Valentine's Day izuva revari murudo asi zvatiri mukati mezuva revari murudo muzora naSession 14 vakawanda vari kumanikidzika vakawanda vari kutambudzika nokuti munyika hamuna upenyu hamuna chikafu hamuna zvose nasuno vazhinji vamwe vakadzi vari kuZimbabwe vamwe vakadzi vari muMozambique Malawi vana baba vari kuZimbabwe dzimwe nyika kukutsvaga upenyu saka Valentine iyi mukati menyika yeZimbabwe tinoinzwira kuma next door nokuti zvina zvina kumira zvakanaka mukati menyika nokuti kuva nerudo kuva munhu achiguta kuve munhu achiwana zvose saka kana zvizvi zvakafanira zvisingawaniki Valentine iyi inoonekwa sechinhu sina maturo mukati menyika yeZimbabwe asi ndogove kukurudzira nechokuti regai tikupei Valentine yakanaka mangwana nano Ya Jesu Kristu weNazareta ndiye chingwa cheupenyu ndiye rudo rwemunhu wese ndiye anoti munhu kana achinge ari pakutambudzika anomupa rudo rwakanaka rudo wechokwadi saka ngativei na Jesu Kristu mukati mezuva rasi Valentine's Day ndokuti zvanyika idi yakaremerwa
pa Studio 7 ndigai kuti masarasi miss vanomukuma tanono kawande vanomukuma blessing zulu vanomukuma jonga kandimire vanasisi mavelas Aiwa, tinokutenda nenhau dzamodai kutipa dzinodakadza. Inini ndine nyaya yangu yandambonditaurawo kuti vakuru vedu venyika derambozamuwa kuti gadzirirawo nyika please. Devazamuwa kuti gadzirawo nyika nokuti munyika matoro ramatiri. Haibata murefu bata mudoku chaiwo nokuti zvinhu zvina zvinomira zvakanaka. Ukaenda kuno tora mapepa kuhoma pezi uchida kunochinjawa vakakupa karacho waya vanotosva vachitokubata iwewe waenda kunotora wacho iwewe kuti vabate vasina vanobata iwewe waenda iwewe kufamba nesisimu yavo ndovanotosva kutobata iwewe kutokurijekitira mapepa ako kudzati aiwe hauchatendi kugara mune unofanira kuti todzokera kupi kwako votokupa kana 14 days dzekupeka staff yako kuti udzokere uri kuende kunyika kwako saka unotoona kuti zvona zvinomira zvakanaka Zvinomira zvakanaka zvachose devakuru vedu vanhu vakaungoni vana veZimbabwe tatambura muSouth Africa matiri munomu hapana kana kugarika kana zvichakangona mota mapurisero vachingozvifambira ana ndirohwa nehano ndoda kutotiza chaita socha kuvara uchitiza pasi nezva kutongozvifambirawo saka unotoona kuti jeja kurama wakadai zvakusirai zvachose kurama wakadai kusirai ndotiwo mukoma mutema regi ndiri paSouth Africa zvangu apa ndopandiri paPretoria ndopandiri ipapapa
makasimba ari paStudio 7 mukoma blessing nevese vamwe vese ndaido kubvunza kuti ko baba tanonoka hwande varipi mazuva ano hatisi kuvazwa vechitaura ndisina kuenda kumberi zvakanyanya ndaido kukwazisa vanhu vanogara munzvimbo yechipinge vanogara kunzvimbo inoti muzite gwenzi mugondi chironda jezi bikoni hill chinyika zona chirinda chako emerald muzila musirizi nedezi hill Holland, Christian, Tommy, Tsuro, Bayabaya, Chiwaya, Budzi, Mandifura, Rotozuku, Mabeka, Marirangwe, Clearwater, Mashiri, Neplus, Seplus, Nechipinge Town, Munofara Iri, Makatapeya, Jopa, Christina, ndichigumisira ngesteks from secondary school. Ndichiti munofara here mose kuumwe mubvunzo kuvana vari kukura izvozvi munofunga kuti vachagara kupi nekuti mwese munzvimbo dzandataure dzakapedzwa enda pasina pamwe pekugara ndatenda zvangu ndine mwana womuchipinge
Ayo, anga ari mashoko evateereri veStudio 7, asi nei nechekuita neStudio 7, tinokurudzira kuti mutumire mashoko enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 0012024650318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika uye tine urombo kune vari kutiteera pa Facebook mishina yedu yanga ichimboti netsei kushanda asi tinofunga iko zvino yakushanda zvakanaka. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi mukuru wehurumende yeAmerica vaWilliam Barr vanoti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuvakanganisa kuita basa ravo nenyaya yavo yekuti vanoshandisa dande mutande ravo reTwitter mukunyora zvavanofunga nezvinenge zvichiitika kumatare. Izvi zvinotevera kunyorwa kwemashoko paTwitter navaTrump vachiratidza kusafara nemutongo wainge wanzi nevachuchisi upiwe vaive chipangamazano chavo Roger Stone, uyo akabatwa nemhosva dzinosanganisira kunyepera dare reCongress paiferefetwa nyaya yekuti Russia yainge yapindira here kana kuti kwete musarudzo dzemuAmerica. Izvi zvakapa kuti vachuchisi vana varambe kuchisisa nyaya iyi vachinyunyuta nezvainge zvaitwa navaTrump. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Basiru Ramaphosa vakakanganiswa kupa mashoko avo ezvimamiriro akaita zvinhu munyika yavo nevanhu vairatidzira. Vairatidzira ava vakaratidzira kwemaminetsi makumi mapfumbamwe. Vanhu vairatidzira vanosanganisirawo bato rinopikisa reEFF iro raiti raisa fara nemashandiro ekambani yemagetsi yeEscom, uye kuva mudare iri kwakaitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yehurumende yeSouth Africa payainge yakapambwa vaFW de Klerk. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa nyaya yemitemo yepfuti muAmerica. Nasi vanhu muAmerica vari kurangarira kuurayiwa nepfuti kwevana gumi nevanomwe pachikoro cheStoneman Douglas kuFlorida muna 2018. Vana ava vakapfurwa naNicholas Cruz aimbova mudzidzi pachikoro ichi. Kunyange hazvo vakawanda muAmerica vari kuda kuti mitemo yakareruka yekuti vanhu vatenge pfuti ivandudzwe izvazvisi kuitika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaNicholas Mada, chizvarwa cheZimbabwe chiri kuPhiladelphia.
Maonero andinoita ndekuti pakasaiswa mari pamberi, kuda mari, vanhu vakakoshesa upenyu hwevanhu kutangira zvinhu zvese, ipapo panokwanisa kunge paine mukana wekuti nyaya yepfuti idzorerwe pasi. Nekuti kana vanhu vawana pfuti sechinhu chavanokwanisa kungotamba nacho, nenyaya yevanhu vanoisa pfuti pamberi nekuti ivo vane gain yemari, ndinoona pachita dambudziko rekuti pfuti haisi yekutamba nayo, inopesisa yakuita basa rayo, ende basa repfuti nderekuuraya.
Asika vamwewo vari kutivo America inyika yevanhu vakasununguka, vanhu vanofanira kuzvidzivirira, vamwe vachitoti kuhurumende chaiko chaiko, nekudaro vanoti pfuti ikodzero dzavo, vachiti kana vana vachipfurwa muzvikoro zvinoda kuitwa ndezvekuti paiswe mapurisa anenge aine pfuti, kana kuti vadzidzisi vacho votoenda kunodzidziswa zvepfuti vachigara nepfuti.
Ndinoona riri dambudziko rakakurisa mukoma Blessing kuti vakatanga kufunga vachienda ikoko vatokundikana nekufunga kune udzamu hwekuti vari kutowedzera mamwe matambudziko pamusoro pematambudziko anenge aripo. Nekuti vanenge vapinda muzvikoro vana vakungoona pfuti dzichingomhanya pese pese, ende vana vakutofunga kuti kuti vane pfuti yacho chinhu chakatokosha kuti vange vachitoishandisawo futi, nekuti vanodzidza zvinhu zvinodzidzwa nekuonekwa. Saka pfuti dai zvaibvira vanhu vakawanda muno muAmerica vanototi pfuti ngadzibviswe muvanhu, ngadzite shoma dzisenzese padzinofanira kushandiswa. Vadzidzisi ngavaite basa rekudzidzisa vana muzvikoro, ngavasapiwa mukana or empowerment yekuti vange vachipinda muzvikoro nepfuti. Maschool premises anofanira kugadhiwa, ende pane nzira dzakawanda ine technology iko nhasi yekuti munhu anokwanisa kupinda muprimisi yechikoro anokwanisa kuonekwa nemasystems ariko nhasi kuti ane pfuti then munhu iye anenge atogadhiwa kudhara nevanofanira kunge vane pfuti noti kuti munhu wese anofanira kunge ane pfuti.
VaNicholas Mada vari parunare kuPhiladelphia muno muAmerica. Sezo nasi rizvari Valentine's Day kudai tine muimbi anoimba nziyo dzerudo kunyanya ane mukurumbira zvakanyanya Knox Guni.
Ndodangu kurudzira anodanana kuti rudo chinhu chakakosha kana mubhaibheri chaimo zvirimo, saka ivai nenguva yakanaka muzuva ranhasi sezvo riri zuva rakanzi iro ndoo reValentine's Day, kuratidza rudo kune mumwe wako.
Kona makabura mutakunanzva wevideo yekambo kanonziko handichada mumwe padamba refu renyu rinonzi The Surprise. Ndiana akabika video iyi?
Ndingati kubva mukuronga nyanguzosvika kuti tava nevideo yava ready close to 1 month kuti tikwanise kuita izvozvo. Takashanda nemumwe director anonzi San Pedro asiwe kuZimbabwe zvake, asi ndiye akatiitira directing, ndiye akatiitirawo futi editing. Tikutenda nekufara chaizvo kuti yakwanisa kutambirwa zvakanaka nenyika yeZimbabwe, tichingoimba kuti charamba ichionekwa nekuwedzerawo maviews paYouTube nepamachanel zakasiyana siyana.
Ko iro damba refu racho riri kutambirwawo sei?
Ewa, damba refu riri kutambira zvakanaka chose. Pane dzimbo dzakati wandei dziri kutenderera, kusanganisira yandakaita naFreeman inonzi Waimutambisa.
Sandiwe wakati aumutatanaa waiwane muwai ndilina kuitaa enendiye ndisikabisa kuita munhuwa.
Uyo anga ari muimbi anoimba nechikwata cheEyes and Roses ari parunare muSouth Africa, Knox Guni. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vanhu vakaparadzirwa misha nemafashamu emvura kuBinga vonetsekana nekuwana zvekudya. Vamwe vobatana neMTC mukurangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari muBulawayo, uko vari kutariserwa kuita hurukuro nemasangano akazvimirira oga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndinwenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo, munaudze isinde belen.
Soku izika disenda baku.